manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 25 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokundikana kuenda kuCuba nekuda kwedutu mpengo asi vachienderera mberi nemisangano kumicheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Asi vanopikisa vange vachiratidzira vachiti vamunangagwa varikutonga nedemo kuZimbabwe. Zimbabwe yotumira numwe natu kuLimpopo Province South Africa kwakapondwa zvaro reZimbabwe zvitatu zvichipomerwa mhosva dzekuba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kunonzi kwapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakundikane kuenda kuCuba. Cuba inonzi yatarisana nedambudziko redutu mpengo remvura nemafashamu kana kuti tropical storm Ian iro rinonzi rinogona kukura kuita hurricane. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vachaenda here kana dutu mpengo iri rapera. Izvapa kuti mutungamiri wenyika nechikwata chake chemakurukota anoti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shama, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaenderere mberi nemisangano nevamwe vemabhizimisi nevatungamiri venyika. Ngatinzwei kubva kuna amai Nzenza nezvavari kuita.
Ndiwo ndiri kuno ndakauya saminister weindustry and commerce. Basa rangu randakapuwa na president Dr. E.D. Mnangagwa ndire kuti ndimutse industry pamwe chete ndichiita yatinoti muchirungu value addition. Zvavari kureva iwo president pa value addition vari kuti onai tiri kurima cotton muno muZimbabwe kana tari madonje redu tiri kumva taburitsa kunze kwenyika 70% kureva kuti donje rakawanda zvikuru tongoreendesa kune dzimwe nyika ikoko ndoko vanorigadzira voita machira voita hembe kana matauro isi tongosara ne 30% chete kana vachinge vanogadzira zvavanogadzira kune dzimwe nyika vozotitengesera rave jira zvine rinenge rave kudhura. Saka president vari kuti muno munyika minda tinayo mvura zuva ivhu asi tiri kuburitsa kotoni yedu yakadaro. Saka kunoku kwatiri kuno kuAmerica tiri kusangana nemainvestors vachitsanangurirwa kuti Zimbabwe inyika yakanaka sei. Saka chatiri kuda tiri kudawo technology kana kuti mazimeshini anogadzira zvinhu nekukurumidza kuti mafactory edu amuke. Ndo yatinotiwo biotechnology pamwe chete nescience. Vanga vachitaura futi kuti zvinhu zvizhinji zvinowanika muno muZimbabwe asi tinenge tichida ruzivo rwevamwe vekunze kwenyika kuti vauye kuno vagadzire mishonga kumapharmaceuticals uko. Vauye zvine energy pamwe ndiye soya pamwe ndiye solar Voya zveku agriculture vachirima nemazi machine mahombe anokurumidza kuti chikafu chedu tiwande.
Mashoko egurukota rezvema industry Dr. Sekai Nzenza vari kuNew York. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vasanganawo nevatsigiri vebato ravo rezanu PF vari muAmerica neCanada. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vange vachiratidzira kumucheto kwemusangano uyu vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo. Mukuziya nezvekumwe kuratidzirwa kwakaitika nezuro nevebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, tabata mutedzeri wemurongi wemabasa mubato iri vaDavid Siampondo.
Kuratidzira kwatakaita isusu tinoti kwakabudirira nokuti takawana namba yevanhu vakawanda yatingati ndo yatanga takatarisira, uye pane namba yatanga takatarisira tingati tanga takatiwedzerei zvishomanana. Isusu donzvo redu rokuratidzira ranga riri kuti nyika yose iziviswe kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka maringe nezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vari mumatirongo nenyaya dzematongerwo enyika, vanhu vakaita saHonorable Job Scaler, Honorable Godfrey Stole nevamwe 16 vekunyatsime. Ndo zvataida kuti tizivise nyika izvozvozvo kuti kuZimbabwe kwaberekera ingwe kana uine muono wakasiyana nebato riri kutonga. And takawana mukana uye kune vanotora nhau venyika dzakasiyana siyana kusanganisira BBC, kusanganisira VOA, vese vava vakashambadza mashoko edu atanga tinawo. Endo saka tiri kuti kuratidzira kwedu kwakabudirira.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano akasiyana siyana. Mungatiudza nezveurongwa uyu zviri kufamba sei?
Hongu tine urongwa hwekuti tinge tichishanyira masangano akasiyana siyana anorwira kodzero dzevanhu. Tine urongwa hwekufamba tichitura magwaro iwayo enyunyuto kumaembassies akasiyana siyana. Tichibva kuno kuNew York tine matsamba tichanyora zvakare kuma representatives kana kuti vanotimiririra kumastates akasiyana siyana. Saka chitsvambe chatakapa umwe neumwe wedu angari kunoratidzira uku, uye vamwe vasina kukundika vakakundikana kuuya, kuti taakuchinyora matsamba tichichizivisa takamabatanidza nepetition iyoyi kuti munhu wese ane chekuita nezvekutungamira mudunhu maanogara anga achiziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, kuri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, vanhu vari kuiswa matirongo nenyaya dzematongerwo enyika.
Asika takaona vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vachingotaura nyaya yekuti zvirango zvibviswe pasina kutaurwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Hamungati makakundikana here ipapapa kuti mutaurewo navo kuti vataure nenyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Hatina kukundika. Mukaona uye mukanzwa mutauriro unenge uchiita vatungamiri vedzimwe nyika idzodzi, vanenge vachiti tiri kutaura zvisungo kana kuti zvesadhaki kana kuti zvisungo zveaparty. Nyika dzimwe nedzimwe nekumira kwadzo muchaona kuti dzine kufunga kwadzo kwokuti mukavabvunza imimi kuti chii chiri kusakisa kuti kuZimbabwe kunge kusina kumira zvakanaka, vanokuudzai tsanangudzo dzinei nekutsanangura kuri kuita Zimbabwe kana kuti kutsanangura kuri kuitwa SADC kana ingava AU.
Mutedzeri wemurongi wemabasa mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunare kuNew York. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padandemutande raro reTwitter nhasi kuti ratumira vanhu kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa kunoongorora nyaya yekuurayiwa kwezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuMakado mudunhu reLimpopo musi wa17 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakapiswa zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels nezvimwe nezvizvarwa zveSouth Africa. Chikwata chekumuzinda weZimbabwe chati chiri kusanganawo nemadzishe uye makanzura emunzvimbo iyi uye vanorwira kodzero dzevanhu neve Red Cross vari kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton the People's General Chiangwa.
Maonero angu nemafungiro angu ndinofunga kuti hurumende yeSouth Africa aina zvakanyanya zvairi kuita kuchengetedza zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvekudzine dzimwe nyika zvinogara munyika muno yeSouth Africa. Handifunge kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kubva kuhurumende yeZimbabwe kana takatatsana nezvizvarwa zvayo zvinogara muno muSouth Africa. Kunze kwekutoti hurumende yekuZimbabwe inofanira kugadzirisa zvinhu zvehupfumi munyika kuti vanhu vasarambe vachidarika mabhodha kuenda kune South Africa uko kwavanozosangana nenjodzi dzakafanana neidzodzi. Asiwo zvekare mukupindura kudaro tinoona kuti kana takatoita zvikonzero zvakaita kuti hama dzedu idzi dzakaurayiwa kuLimpopo dziurayiwe nenzira iyoyo, tine vanhu vekumusha kwedu isu vari muno munyika vari kuita mabasa asina kunaka eumbavha eutsotsi. And izvi zvinhu zviri kuitika zvokurayiwa kwevanhu nenzira iyoyi havisi zvinhu zvingati zvatingati zvinoitika kuvanhu vekune dzimwe nyika bedzi. Kana vavo vanhu vemuno munyika vanowanzourayiwa nenzira dzakadaro kana vari vanhu vanenge vaneta munharaunda, ndingati isusu maSouth Africa yenzi munzvimbo dzatinorarama havasisina chivimbo chizhinji kana kuti chikuru nemapurisa nematarezimosva.
Nenyayawo yekuti magwaro ezvizvarwa zveZimbabwe anenge akuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakati pegore rinouya, hazvisi kukonzerawo here izvozvo kusagadzikana?
Izvozvi zvekupererwa kwemagwaro evanhu zviri kukonzera kuti vanhu vachipanika zvizhinji, vanhu vachisina kugadzikana zvakanyanya. And kana zvakadai zvichiitika izvozvizvi zvinobva zvazonyanya kubuda zvichiratidza sekunge ugari hwevanhu hauchisipo zvachose munyika yeSouth Africa. Uye kana mapepa sekupererwa kwaita kwavanhu nemapepa avo hazvizope kugadzikana kwakanaka kwevanhu munyika.
Saka semaonero enyu muri kukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko iri rekuti kunyange South Africa iri kuti vanhu ngavadzokere kumusha, vakawanda havana kugadzirira kudzokera kuZimbabwe kwacho vachiti kwakaberekera ingwe?
Chatinokurudzira isusu ndechekuti hurumende yeSouth Africa hatisi kuimanikidza kuti dai yapa vanhu vemunyika medu pekuti ugaro munyika mavo, asi tinoti isusu nguva yavakapa vanhu vaive vaine magwaro avakambovapa ipfupi. Saka chikumbiro chedu changa chiri kuti hurumende yeSouth Africa ngaipe avo vanhu vanga vari pamazep mukana wekuti vagone kugadzirira kuzodzokera kumusha kwavo nemakore angaita matatu kana mana, nekuti haugone kupa vanhu vanga vagara nguva yakaita semakore gumi kana gumi nemaviri wavapa mwedzi gumi nemiviri kuti vachibuda munyika menyu. Asi saizvozvowo tiri kukurudzirawo hurumende yekuZimbabwe kuti chikonzero chaita kuti vana nezvizvarwa zveZimbabwe vapoti vachitiza kunotsvaka upoteri kana ugari mune dzimwe nyika ndezvekuti hurumende yedu yakanganisa zveupfumi munyika. Hurumende yedu iri kutungamirwa nevanhu vasina hanya nevanhu vanogara munyika mavo. Saka tinokurudzirwa kuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuita zvinhu zvinoita kuti upfumi huvandudzwe.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton the People's General Chiangwa vachitaura vari parunhare kuPort Elizabeth muSouth Africa. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rinoona nezvevapoteri muUnited Nations reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rinoti vapoteri vekuUkraine vakawanda vari munyika dzekuEurope vari kuda kupiwa mukana wekuti vashande, asi vanoda rubatsiro kuti vakwanise kuwana mabasa. Vakawanda vevapoteri ava vanoti vanoda havo kudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. UNHCR inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezuru mazana mana kana kuti 7.4 million vari muupoteri kune dzimwe nyika vachitiza hondo kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri venyika dzakawanda dzepasi rino vari kutarisirwa kuenda kuJapan nemusi wechipiri kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende yenyika iyi Shinzo Abe. VaAbe vanova mutungamiri wehurumende akatungamira nyika iyi kwemakore akawanda vakaurayiwa muna chikunguru. Asi utungamiri hwavo hunotambirwa zvakasiyana munyika iyi. Vamwe vanoti vakabatsira kusimbaradza mauto eJapan sezvo nyika iyi yange isina kugadzikana nekuda kweChina neJapan. Tinodzokorora kwekuda kweChina neNorth Korea. Vamwe vanotiwo zvavakaenda zvavakaedza kuita kugadzirisa upfumi hazvina kunyatsobuda zvakanaka uye vakapotsa padiki diki vaita kuti nyika iyi ipinde muhondo. Vanhu vakawanda vanoti havadi kuti vachemwe pachishandiswa mari dzehurumende sezvinoitwa kana pafa mambo kana kuti emperor kana wemhuri yake. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muhurukuro yanhasi tine hurukuro nava Boris Muguti vanova munyori anoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nezvechirongwa chavari kuita chekukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Takafarira chirongwa chekukurudzira mastudents emauniversities nemacolleges kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekuti takaona kuti vazhinji vacho havana kuvhota musarudzo dzakapfuura dza2018 nekuda kwekuti vanga vasati vasvitsa makore acho ekuti vavhote. Nekudaro pari zvino vari atinoti mavigil voters tiri kuchirungu. Saka tiri kuvakurudzira kuti varegiste kuvhota tichivapa yatinoti voter education. Pamusoro pazvo tiri kuvapa zvekare transport yekubva pachikoro pavo tichivaendesa pamazeko offices ari pedyo navo vonyoreswa kuvhota. Tiroramba tichiita izvi mazuva ose kusvikira taona kuti vadzidzi vese mastudents ese aregista kuvhota. Nekuti tiri kunzwisisa kuti musarudzo dziri kuyai mastudents mavhoti avo achange achinobatira zvakanyanyisisa nekuti tiri panguva yakaoma sezvazviri kuonekwa mamiriro akaita zvinhu munyika zvinhu zvadhura mafizi haasi kubhadharika tine vamwe mastudents edu atesira zvidzidzo panzira. Nekudaro tiri 2023 mastudents ari kufanira kusimuka otaura nevhi rimwe chete asi izvi zvinokwanisika chete kana vakanyorisa kuvhota.
Saka chirongwa ichi chiri kufamba sei? Muri kutenderera makoleji nemayunivhesiti here kana kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutenderera mumakolejes pari zvino. Takatanga neyunivhesiti yeZimbabwe ipapo zuva nezuva pakati pemawiki dzamande kusvika Friday tinokwanisa kunge tichizadza kombi tichienda nemastudents pamazeko offices mutaundi pacc house vachinoregista kuvhota. Takaenda zvekare kubhindura paexecutive duty university tikanoita zvimwe chetezvo. Tikaenda zvekare kuchimhei university tikutenderera muzvikoro zvinhu zvepamusoro. Hakuna chikoro chiri kuzosara, tichasvika muzvikoro zvese kusvika taona kuti mastudents ese aregista kuvhota.
Muri kuda kuti vangani vange vachinyoresa uye masvika papi pari zvino?
Tageti yatiri kushanda nayo izvozvi tida kuti nekuti tichitarisa mustatistics tichitarisa kune vanoita nezvestatistics vanotaura iwo kuti mastudents ari muno muZimbabwe anonosvika iwo 500,000 tichitarisa iyi inenge iri half yemillion. Nekudaro aya mavhoti akawanda chaizvo ekuti mastudents ese ndo pane chido chedu. Tinoda kuti mastudents ese ange achinoregista kuvhota kuitira kuti zvido zvedu zvevadzidzi zviteedzerwe. Nekuti yatirifamba nayo izvozvizvi sekuti vadzidzi vavhotere remangwana rakajeka kuti vadzidzi varege kusiya vanhu vakuru kana kuti vabereki vedu vachitidzisa idzira remangwana redu. Tiri ngatisimukei semastudents tizvidzisa idzire remangwana ratinoda. So nekudaro tiri kuti half a million vote takwanisa kunge richine richisvika isusu semasizini takazvimirira zvinhu zvinenge zvakatikoshera zvinoita kuti zvido zvedu zvinge zvichinotedzera tinge richinovhotera chido chedu.
Chii chiri kukonzera kuti vasaite chidokwadokwa chekuenda kunonyoresa vari vega zvavo pasina vamwe vanenge vachivakurudzira?
Munoona nyaya iri kuitika iri kukonzeresa yatinoti pachirungu vhota apathy kumastudhenti inyaya yekuti havasisina kutenda musarudzo dzemuzimbabwe. Kazhinji ukataura navo mukutaura kwatiri tatichisangana navo vamwe vatinge tichikurudzira unomunzwa achikuti maelections haachashandi muzimbabwe, sarudzo dzinouya dzongodirirwa zveibo zvedu hazvimbotedzerwi neelections. Nokudaro tiri kutenderera tichivaudza kuti aiwa bedu zvido zvedu zvinonotedzerwa, uye isu semastudents hatina kodzero chete yekungozvota. Tine kodzero yekunge tichitopinda muchirongwa icho maelections, tichiitawo maelection observers, tichiitawo mapolling officers. Nokudaro tichange tichicontributa, tichange tichiona zvakare kuti sarudzo dzaitwa zvakajeka uye hadzina kunge dzichinodiridzirwa sezviri kutaurwa nevadzidzi vakawanda. Zvinovi zviri kuita kuti vadzidzi vasarudzise kuvhota. Asi pari zvinhu tachinja mwando, tachinja mwero, tauya tichiti mastudents iyi iprocesi yedu, ngatiregei kugarira maoko tichiti kuvhota hakushandi, kuvhota kunosevenza, kuvhota kunoshanda.
Kunyoresa kuvhota imwe nyaya, kuzoenda kunovhota rimwe dambudziko zvakare. Munozoona sei kuti vatakurudzira kunyoresa ava vaenda kunovhota kwacho? Pane humwe urongwa here hwamuchaita?
Mukuona kwatinozviita munguva yakadai yekunge vanhu vachikurudzirana kunyoresa kuvhota ndiyo nguva yakatikoshera, nekuti kana sarudzo dzasvika panenge pavharwa vhota registration, vazhinji vanozotosara vonzwa chidokwa dokwa chekuda kuvhota, asi nenyaya yekuti vanenge vasina kunyoresa kuvhota havazokwanisi kuvhota. Saka apapa tinotenda nekuvimba kuti ndipo pakatikoshera zvakaitisisa kuti utange wanyoresa kuvhota. Vanenge vatinyoresa kuvhota ndinovimba kuti vacharitovhota.
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipasi.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum. Nhasi ndaita hurukuro naReverend Levi Kadenge veAnglican Church sezvo tanonoka wande anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa. Reverend Kadenge, nhasi tida kuti titaure nenyaya yerufu nekurwara. Vamwe vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ko kana Mwari achiti anoda vanhu sei tichizowirwa nedambudziko rerufu, totanga nerufu.
Bhaibheri rinoti mitauri yayo kuti kana kupisira pachena kuti rufu murayiro waMwari. Saka hapana kumwe kwatingaende kunze kwekuenda nenzira yerufu. Rufu rwakagara rwuripo, iye mwana waMwari Yesu Kristu akangofawo rufu. Zvikuru rufu rwanga richirwadza pasi asi akangofa. Vanhu vashomi vatinonzwa kuti vakangoenda kudenga pasina rufu, asi tinongoona rwuri rufu nekuti kuenda kwavo hatingazivi zvakaitika pamberi papo. Saka rufu murayiro waMwari.
Saka kana muchiti murayiro muri kuti kudii apa, munganyatsotsanangura?
Kutonga kwaMwari ndo zvaakagadzirira kuti mushure mokunge asika vanhu changosara kuti rufu rwepo. Nekuti rufuka kuna Mwari haruishamisi, nekuti it's all the same. Pane patinoti ishe, kana tichirarama tinoraramira ishe, kana tichifa tinofira ishe. Saka miskimu yaMwari rufu is just another aspect of entering into eternity mulife yeupenyu husingapere. Saka hapana chinonyanya kushamisira panyaya yerufu, nekuti rufu bandiko roupenyu upenyu futiwo unongotenda mune umwe upenyu
tomboendawo panyaya yekurwara apa vamwe vanoti hongu rufu murayiro ko kurwara munhu anenge achitambudzirwei
ndoo nzira yacho mukaona kunyange pakudzvarwa kwemwana anouya nenzira idzodzo dzekuti mai vanotambudzika zvikuru asi mushure nekunge angozvarwa chete votokanganwa nekutambudzika kwavanga vachiita kuya uku kushopika kwavanga vachiita kuya uku ichimenzi ndo marongero ake ndo maitiro ake kuti tifambe muhwendo hwakadaro nekuti hapana zvimwe nzira yatingaende naye kwaari kunze kwerufu saka tinofanirwa kunge tichihwara nokuti kurwara uku aidha tinenge tiri nzera vatinotarisira kuti harifanirwe kufaita asi munhu ongova nechirwere chinogona kumutora ongofa asita asvika makore ake mazuva ano tinoona vanhu vari kusvika 100 asi vashoma zvavo vanosvika 100 vanongomira ma90 imomo munhu waenda saka kuti azoenda munhu unofanirwa kutorwara saka kurwara kwacho dzimwe nguva unorwara dzimwe nguva haurwari zvako asi kurwara kwacho kunenge kuchiratidza kuti muviri wako waakusakara zvino kana waakusakara mwari otiye ichi zvanyanya izvi tiregai ndizorodze mwana wangu
ko vanotika munhu akarwara kana kuti afa voti zvaitwa newakaipa kana kuti nasatani zvinenge zvichifamba sei apo
mafungiro evanhu nemaonero evanhu nokuti mukurarama kwedu tinongofunga kuti hatifi asi tichiziva zvedu kuti tinofa kana tafa totsvaga scapegoat inonzi scapegoat kuti ndiyana atiuraya tinogona kutoiwana hatiishayi nyange tikatsvaga hazvina basa kuti maculturesi api ikoko kuamerica culture yedu ikoko vanoita inonzi postmortem kuno kuti nepostmortem yedu nekuendawo kune vatinobvunzira vachitiudza ikoko mune postmortem yenyu munovheneka kuona kuti munhu afa sei zvese zvizvi zvichingonongedzera pachinhu chimwe chete chokuti tinotarisira kuti pane munhu aita zvaaita kana chiri chirwere toti aurayiwa nechirwere chakati kana iri kensa toti ikensa kana iri musoro kana kuti midumbu tongonongedzerawo ipapo asi kune dzimwe culture tinoti muvengi aita basa rake ashanda akwanisa kuti apfuudze munhu saka ndo mafungiro edu nemararamiro edu muupenyu hwedu kusvikira munguva taparara tosi
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Kadenge nekupinda muchirongwa chedu tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu nhasi mucastle Premier Soccer League Dynamos yarwa 1-0 nengezi Platinum Stars izvo zvapa kuti vatsigiri vechikwata ichi varatidzire zvakasimba vachitimurairidzi wavo Tondirai Ndiraya anofanira kuti adzingwe basa mune mumwe mutambo Bulawayo Chiefs yarwa Manika Diamonds 1-0 aiwa hama wadiwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vokundikana kuenda kucuba nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura asi vachienderera mberi nemisangano yavo kumucheto wemusangano weunited nations general assembly asi vanopikisa vanga vachiratidzira vachiti vamunangagwa vari kutonga nedemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku